Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi kuri musi wechitatu zvita 29 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu 32 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Nengo yeMDC Alliance vamakomborero aruzivishe vokuridzwa mujeri nhasi mushure memwedzi mipfumbamwe. Nengo dzezanu PF dzomirira zvakabuda musarudzo dzematunhu nezuro asi vamwe vachinyunyuta kuti hazvina kufambiswa zvakanaka. Vanopikisa vanoti vari kushamisika kuti sei zanu PF iri kuenderera mberi ichiunganidza vanhu yakachengetedzwa nemapurisa asi ivo vachirambidzwa kana kupa vakaremara nevakwegura zvekudya. Vabereki vakawanda vochema-chema nekukwidzwa kwemari yedzidzo. Hii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu 32 vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mana kana kuti 4,940. Pane vanhu vakafa ava, 12 vakashaya vari kudzimba dzavo. Vanhu zviuru zviviri nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 2099 vakabatwa nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho kubva zvichatanga kupararira vave mazana maviri ezviuru nemashanu zvine mazana manomwe nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 205,739. Bazi rezveutano rinoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vaive mamiriyoni mana nezviuru zana nevatanhatu zvine mazana masere nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4,106,875. Vabayiwa nhomba kaviri vane mamiriyoni matatu nezana rezviuru negumi nevashanu zvine zana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 3,115,197. Kutanga nezuro hurumende yakatangawo kuzivisa nezveuwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kechitatu. Vanhu vabayiwa nhomba kechitatu vave zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 3,993. Vari kubayiwa nhomba kechitatu ava vanosanganisira vanoshanda muzvipatara uye vakwegura nevamwe vane zvirwere zvinovaisa munjodzi yakakura vakabatwa nechirwere cheCOVID-19. Tichiri panyaya iyi, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakazivisawo zviri pamutemo nezuro kuti vave kubvisa mitemo yekurambidza kushanyira nyika yavo vanhu vanobva kunyika sere dzekuchamhembe kweAfrica dzinosanganisirawo Zimbabwe mushure mekunge South Africa yazivisa kuti chirwere cheCOVID-19 chemhando yeOmicron chainge chonyanya kupararira munyika iyi. Asi zvekumborambidza vanhu kushanya izvi zvinoshanda here? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvezvirwere zvekutapuriranwa muzvinafundo Davidson Sangweme vanodzidzisa paNorth Carolina University muno muAmerica.
Pakatanga chirwere chimatanho aya akamboratidza kunge ari kushanda. Pari zvino ndiri munyika yeAustralia inova ndiyo yanga ine one of the most strict lockdown laws. Nendi pakutanga vakambozi kwanisa kuti chirwere ichi chirambe chisingapinde munyika mavo. Asi pari zvino zvangofanana nekwese kwese.
Asi kwange kune ndofu dzakawanda here dzakaonekwa sezvakaitika kunyika dzakaita seAmerica?
Hakuna kunyanya kufiwa sezvakaita dzimwe nzvimbo. Asi chiri kuratidza izvozvi ndechekuti chirwere chacho chiri kutongopararira. Nematanho akatorwa kuvharira Southern Africa anga asina maturo. nokuti chokutanga ndechekuti Omicron haina kutanga ku South Africa ende hakuna anyatsoziva kuti yakatangira kupi. Chakangoitika ndechekuti ma scientists ku South Africans vo vakatanga kuibata kuti iripo. In fact pavakatozotarisa vakatozoona kuti kuna na Netherlands yanga yatoko kune chekare. Saka nyaya yekudzivharirana maboda nokuti vanani ngavauye kuno ichachitirwere chinosarura ganda kana kusarura vanhu kuti imhando ipi yevanhu vanochiita. Chirwere chakatotekeshera nenyika yose. Saka kutoti nyika dzose dzite maonera pamwe ndo zvingatobatsira. Matanho aya ekuvhara nekudidi
asi zvii zvingashanda semaonero enyu tichitarisa ruzivo rwavapo.
Chinongokwanisa kuitika ndechekuti vanhu vatore matanho ekuzvidzivirira at a personal level pamwe chete nenational level. But zvirikuita makefyu nokuvhara vanhu izvi mashandiro azvo chaiwo chaiwo hapana ari kumanzwisisa. Nokuti dai zvaiva zvinhu zvinoshanda nyika dzakaita sana Sweden dzisina kumbobvira dzaita lockdown kwaide kuzvisina vanhu. Iko zvino mukatarisa kuAfrica kwacho ndivo vanhu vasina kunyanya kuwana mavhaccine zvakare ndivo vanhu vasina kunyanya kuita malockdown asi chirwere ichi hachina kunyatsoparadza. Chokwadi chiripo ndechekuti chirwere hachisati chanyatsonzwisisiwa kuti chii chaizvo chaizvo chiri kuitika. Asi chiripo ndechekuti iko zvino chinozikamwa ndechekuti mamasiki anobatsira zvishuwa kudzivirira vanhu.
Tiri kuonawo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kunyanya dzakabudirira kubaya vanhu nhomba kechitatu. Izvi zvingabatsira here vasaungwe?
Mavhaccine anotaridzawo kuti anobatsira asi still zviri kuonekwa kuti mavhaccine acho haadziviriri vanhu kuti vasabata chirwere ende haadziviriri kuti vanhu vasatapurirana chirwere. Asi chiripo ndechekuti mavhaccine anobatsira vanhu kuti vasaita urwere rwakanyanya unozoita kuti vatadze kufema pamwe chete nokushaika. Saka tinofanira kuita maonera pamwe ende tinofanira kungoedza patinogona napo. Asi kuti tiite panic zvokuti tinotadza kuoparata kana kushanda handione zviri zvinhu zvinogona kutibatsira pachirwere chedenda ipi.
Nyanzvi munyaya dzezvezvirwere zvekutapuriranwa muzvinafundo Davidson Sangweme vanodzidzisa paNorth Carolina University muno muAmerica vachitaura vari parunare kuAustralia. Nengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki reMDC Alliance vamakomborero aruzivishe avanga vagara mujeri kwemwedzi mupfumbamwe vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nhasi nedare repamusoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vatongi vedare repamusoro vanoti amai Catherine Bashi Muzawazi namai Fatima Chakapa Mambo Maxwell varasa mutongo wakaturwa nedare raMajor Street wokubvisa mukana wokubhadhara mari yechibatiso mushure mekunge vaharuzivishe vatadza kunomira pamberi pedare gore rapera panyaya vari kupomerwa yekunzi vakapamba vashandi vekambani yeImpala Car Rental. Vatongi ava vati hazvina musoro kuti vaharuzivishe vakarega kuenda kudare nekuda kwavo sezvo vakaudza dare kuti vakanga vasangana nemunhu ane utachiwana hwechirwere cheCovid-19 kadzo vakaita izvi zvakatodzivirira vamwe vanhu vakawanda kuti vasabatwe nechirwere ichi sezvo vakanga vasiri kuziva kuti vakanga vatapurirwa chirwere ichi here kana kuti kwete. Nokudaro vatongi vaviri ava vabva vasendeka mutongo wava Dennis Mangosi parutivi vakati vaharuzivishi vabhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso pamusoro peimwe mari yavakambobvisa pekutanga. Vatiwo vaharuzivishe vazvipire kumapurisa nechishanu chega chega vagare pakero yavakanyoresa yekuti vasa vhiringidzana nevafakazi. Rimwe remagweta avaruzivishe vaSimon Chabuka vatenda kuti izvi ndizvo zvatirwa nedare.
Tinotarisira kuti makomborero aruzivishe anobuda zuva ranhasi muchure mekunge apiwa bill rake $10,000 ende abhadhara. So zvangomirira kuprison kuti pavanosvika neinonzi warrant of liberation vamuburise. Tiri kutonzwawo mumapepanhau nemuvanhu kuti makomborero aruzivishe ane imwe nyaya. Pari zvino hatisati taudzwa naiye makomborero aruzivishe. Nyaya iyi ine gweta rake rinonzi Obeshava ndiye ari kuita vamwe makesis amakomborero.
Rimwe gweta range richimirira vaharuzivishe ndimuzvinafundo Love Mo Maduku avo vatendawo kuti vasunungurwa. Muna kubvumbi varuzivishe vakambobatwa vaine mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire zvinemhirizhonga mukati nekuramba kusungwa nemapurisa, vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi mina. Muna Chikunguru vakapiwa mukana wekuti vabvise mari yechibatiso pamhosva iyi, asi vakarambidzwa kubhadhara nenyaya yekuti nyaya yekuti vakapamba vashandi vekambani yeImpala yange ichiri mumatare. Izvi zvinotevera kuratidzira kwavakaita vachiti havasi kufara nekushandiswa kwemweye yemotokari yekambani iyi. Mukupambwa kwemumwe mudzidzi kubulawayo, vachawanda mucheiwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Vari kupomerwa imwe mhosva zvakare yekunzi vakaratidzira zviri kunze kwemutemo muHarare pedyo nemuzinde weMGC paMorgan Richard Tsvangirai House. Mutauriri weMGC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vati havasi kutaura nezvenyaya iyi, vachiti vanzi nemagweta avaharuzivishe vambomira kutaura nezvayo. Asi mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare repamusoro, asi vati vaharuzivishe munhu ari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika.
Bumbiro remutemo rinopa kodzero kumunhu wese kuti akwanise kutenderwa kubhadhara mari yechibatiso kana aine mhosva yaanenge achipomerwa ichinge iri mukati mematare. Vaharuzivishi vadarika mwedzi inokwana mipfumbamwe vachingoenda kumatare vachindundurudzwa kumatare panguva state chaiyo yanga isina ufakazi hwakakwana, asi vachinyimwa kubhadhara mari yechibatiso kuti vagare kumba sekodzero yavainayo. Bumbiro remutemo.
Hatina kukwanisa kutaura nemunyori wejudicial services commission vaWalter Chikwana pamwe negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kutinzwe pavamire panyaya iyi sezvo vangu vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Asi vaZiyambi vakamboudza Studio 7 munguva pfupi yapfuura kuti munhu anomira nemhosva dzake mumatare pasingatariswe kuti munhu abuda mbamani. Kugara mujeri kwenguva refu kwavaharuzivishe kwakashorwa nemasangano ekunze akaita seEuropean Union pamwe nehurumende yeAmerica vachiti uyu ndeumwe mucherechedzo wekuti muZimbabwe hamutevedzerwi kodzero dzevanhu, zvinoita kuti Zimbabwe isabvisirwe zvirango zvayakatemerwa nenyika dzekumavirira idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Jini Thomas chiri pasi.
Vabereki vakawanda munyika vari kuchema-chema nekuwedzerwa kwaitwa mari yedzidzo nezvikoro zvakawanda. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Kotoro yekutanga yegore rinouya inotarisirwa kutanga musi wa10ndira, asi vana vari kunyora bvunzo dzeordinary neadvanced level vanovhura chikoro svondo rinouya. Zvikoro zvakawanda zvikuru sei zvemaboarding zvakatozivisa mari dzinofanira kubhadharwa vana vasati vatambirwa pachikoro. Mari dzakanzi nezvikoro dzibhadharwe dziri pakati pezviuru makumi matanhatu nemakumi mapfumbamwe ezviuru zvemaRTGS kana kudarika, kana kuti 60,000 kusvika kana kudarika 90,000 kubva pazviuru makumana nezvishanu kana kuti zviuru makumi shanu nezvishanu zvemaRTGS kana kuti kubva pa 45,000 kana kusvika kana kudarika pa 55,000 kotoro yapfuura. Amai Miss Bauren avo vane mwana anodzidza pane chimwe chikoro kudunhu remashonaland Central vaudza Studio 7 kuti mari yemwana wavo yakakwira zvakanyanya, asi vakati hapana zvavangaite nekuti ndiyo yakabuda musangano wevabereki.
Isu last term takabhadhara 46,000, then proposal yakazoiswa ministry it's 75,000. Saka it's almost double the amount tikada kusvitarisa.
Va Benjamin Masese, mumwe mubereki vati hurumende inofanira kuona zvaingaite panyaya dzemari yechikoro vachiti dzakwira zvakanyanya.
Mari yacho inobva kupi?
Mukuru werimwe remasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vanoti zviri kuitwa izvi zvekukwidza mari yechikoro zvinoreva kuti vana vakawanda vachatadza kuenda kuchikoro sezvo mari dzevabereki vavo dzemihoro dzisina kukwira sekukwira kuri kuita mari yechikoro.
School fees in case of $350 varayiridzi vachitambira 24,000 RTGS chigadza pasi mimba yomusikana.
Asi vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano rinomira vabereki reNational Association of School Development Committees and Associations vaBalimano Kore vanoti hapana chikoro chinokwidza mari chisina kutenderana nevabereki.
mukaisa mabudget yenyu mukagara pasi sevabereki mukaenda kuna permanent secretary kazhinji kazhinji havarambe maproposals anenge mauya nayo.
Vamanokore vanotiwo zvakakosha kuti vabereki vaende kumisangano inenge yakokwa nevakuru vezvikoro nemakomiti avakasarudza, sezvo mumisangano iyi murimo munorongwa mabudget anozoendeswa kubazi redzidzo yepasi. Munyori musangano unomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi majoni vauza Studio 7 kuti vanonzwa kuchema kwevabereki asi vakati hapana zvavangaita sezvo mari yemuno iri kuramba ichishaya simba. Vati zviri pachena kuti chave kudiwa munyika kutambirisa varayiridzi nevashandi vese munyika nemadhora ekuamerica kuti zvinhu zvigadzikane. Mutauri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vauza Studio 7 kuti bazi ravo rinopa mvumo yekuti zvikoro zvipidze mari kana zvichinge zvatenderana nevabereki, uye izvi zvinoitwa pachitariswa chikoro chimwe nechimwe.
Mafees anoapprovwa one school by school basis. School by school basis, maparents awirirana nemaschool authorities and then that school can then say kuti mafees edare approved.
Zimbabwe ine zvikoro zveprimary nesecondary zvinhu zvipfumbamwe nemazana manomwe. Kunyange hazvo zvinhu zviri kuomera vabereki, hurumende inoti ichabatsira miriyoni nemazana mashanu evana nemari yechikoro pasi pehomwe yebasic education assistance module kana kuti BEAM gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Kuverengwa kwemavhoti kuri kuenderera mberi matunhu ose akavhota nezuro musarudzo dzebato rezanu PF idzo dzaunza mutauro wakanyanya kumatunhu akaita seMashonaland West, Mashonaland East, Manicaland, Mashonaland Central neMasvingo. Vamwe vari kuchema-chema kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Vari kunyunyuta vari kuti vamwe vaiita zvechioko muhomwe, vamwewo vachirambidzwa kukwikwidza. Asi mashoko kuvatori venhau mutauriri webato rezanu PF vaChris Mutsvangwa anoti sarudzo dzakafamba hadzo zvakanaka munzvimbo dzakawanda kunyange dzakakanganiswa nemvura yakanaya kune dzimwe nzvimbo kunyanya kumasvingo neMidlands, vachiti vari kutungamirira sarudzo munzvimbo idzi vanokwanisa kutaura nevakuru vebato kuti dzienderere mberi zvange zvichifanira kuitwa nhasi. Mukuziya nyaya iyi tabata mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi.
Sarudzo dzedu dzakafamba zvakanaka dzokutsvaka vamiriri vemaprovhinzi vemusangano wezanu PF. Tinoda kutenda vaivhota nevaivhotesa navakuru mapolitical members namacentral committee namadcc edu anga achisupervisa sarudzo idzi kubva padistrict kusvika paprovincial level. Tinovakudza, tinovatenda nebasa guru ravakabata. Takaona kusina mhirizhonga, takaona kusina violence, takaona kusina kupokana kwakanyanya, asi takaona runyararo, vanhu vachivhota murunyararo uye vachiwirirana. Takaonawo vechidiki vachiratidza kuda musangano vachivhota nekuparticipata musarudzo dzedizi. Zvinova zvinhu zvinoratidza kuti haiwa musangano wakura, zvakare musangano ndawa vakuru navadoko, tese tinokwana muzanu PF.
Ko vanhu vachaziva rini zvabuda musarudzo?
Zvabuda musarudzo anova maresults edu muchadziswa nokufamba kwenguva kana isu National Command Center takatungamirirwa navamupofu navamutsvangwa na National Political Commissar vabima tichinge tapiwa zvizere zvabuda kubva kumaprovinsi. Mapolitical members akatumwa kumaprovinces ndiwo achasaina maresults kana asaina otumira kuno kuNational Command Center kuNational Election Directorate. Kunova kunotariswa zvichemo zvinyunyuto zvingava zvazvinda vamwe totizoparura kuti maresults edu akafamba sei. Saka zvizhinji muchaziviswa nenguva National Political Commissar vabima na National Spokesperson vamutsvangwa.
Pane vamwe vari kuchema-chema kuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. Mungatudza kuti nyaya iri kugadziriswa sei?
Pari zvino hatigone, hatina simba pazera redu rekuti tinge tichikurukura zvinyunyuto zvingava nevamwe zvokuti sarudzo kumwe dzakanonoka kutanga kana kuti dzakazodeyayo. VaNational Elections Directorate ndo vanoongorora zvose izvozvo vachizoona kuti zvingava zvakakanganisa here zvabuda musarudzo kana kuti haangari masmall problems zvavo. Sezvamunongoziva musangano une vanhu vazhinji, ndeweruzhinji. Membership yedu pari zvino inoverengwa inodaruka 4 million nezviuru zvinoratidzira zvamazana. Saka naizvozvo zvinotoonekwa kuti hapasitadzi kuva namatambudziko, kune dzimwe nzvimbo kwakuchinetsa kusvikika.
Nekuda kwei?
Nekuda kwei infrastructure yema roads angachi necha kusitika kwe zume nzibu kuna na Midlands Mberengwa nekuna na Chirezi kumashingo kwa kanaya nwa zoka kanganisa zokare kufota wachimbo wapiwa mkana ni National Election Directorate kuti wakondi nye kufota nasi saka kana wachinge wapi zando zunozeta kutisarudu zose zinge zishungana pangwe chete ruzinji nenyika yose yochi ziviswa kuti zafamba sei tino ziziwa ruzinji mwese wakatari sila mwakutisarudu zese zanpevu zaka koshera munhu wese
mukuru mbazi rezo kuburiswa kwa mashoko mzanu PF vatafazwa mugwadi vari parunare muarare sezo chitema tisina diri atinorerekera tabata omea wegutare Harare vakambomiswa basa va Jacob Mafume vanova nhengo ye MDC Alliance avanoti avasikufara nenyaya yemutemo wemunyika unotarisa kuti wabuda mbamani sezvo bato ravo riri kurambidzwa kuita zvirongwa zvaro kana kutobatsira vanoshupika
Dozo atinotaura kuti Zimbabwe yava nehudzvanyiriri yava nevanhu vanonzi havatevedziri mutemo vari vanhu veZANU PF. Inyaya yatinogara tichitaura kuti maelections enyika yose ari kunzi haitwe asi maelections eZANU ari kuitwa. Vari kuburana, vari kutenga mavhotsi, vari kutochengetedzwa nemapurisa kuti vanyatsokotyora mutemo weCovid. Ndoo kunonzi ku rara pamusoro pemutemo kuri kuitika ndosaka tichiti ma institutions edu ari kuda ma reforms ari kuda kuti agadziriswe
nechikonzero chei
nekuti kuti tirambe tichiita izvi hazvina zvazvinobetsera mapurisa acho hanyari vari kuvachengetedza vacho havanyari vari kungoita zvavanoda vasingatevedzeri mutemo yavari kuita iko zvino vari kurambidza vechechi kuungana vari kurambidza vevamwe mapatizi kuungana vari kurambidza ivo vanodawo kufara pamapati kuungana asi ivo vari kuungana siku nesikati vachidzingirirana kuno nekoko vachirovana pano nepapo chinotishamisa vanenge vakatochengetedzwa nemapurisa
zvingakwanisika here kuti muende kumatare muchinogonun'una nezvamuri kuita izvi zvekuti mapurisa anenge ari kutarisa kuti munabuda mbamani
tichaona matano atichaita asi nyaya iri kuitika panapa ndiye kuti matare nedzimwe zvakagadziriswa kuti zvinge zvichiona kuti kodzero dzevanhu dziri kutevedzerwa vari kungotarisa divi Human Rights Commission inotarisa divi matare acho anotarisa divi kana kuti nyaya yacho inogona kutora makore muchingonzvenzveredzana mumakoti iyo nguva ichifamba chiripo ripo ndechekuti mutemo ngautevedzerwe mutemo ngaufanane nemunhu wese
ko vakaramba vakatsika madziro
isusu taona kuti vari kuramba vachiita izvi tichangounganawo semaunganiro ari kuitwawo nevamwe tochitangiravo ipapo nokuti hatingarambi tichirambidzwa isusu tichiona kuti ivo vanoita sekuti kana ukapinda muzanu covid haibati ukapinda muzanu unobvumidzwa kusangana asi tichaona matano atichatora kuti tikwanise kunge tichisangana nevanhu
Meya weGutare Harare vakambomiswa basa va Jacob Mafume vanova nhengo yeMDC Alliance vari parunare muHarare Ko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Vaimbova mutungamiri wedare reSenate muAmerica vari nhengo yebato remaDemocrats vaHarry Reid vashaya kumba kwavo kuHenderson, Nevada vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa mudzimai wavo amai Landra Reid vati vaReid vange vachirwara nechirwere chegomarara kwemakore mana adarika vaReid vainge vari mudare reSenate kwemakore makumi matatu nemana uye vakaenda pamutyandigere muna 2016 Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati vaReid aive munhu akavimbika aitaura chokwadi nguva dzose. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, nhasi tine hurukuro namufundisi Eva Mudambanuki vekereke yeMethodist vane munamato wavari kuita pamadande mutande unounganidza makereke akasiyana-siyana kubva musi wesvondo ndira 2 kusvika musi wa9 ndira gore rinouya. Reverend Mudambanuki chizvarwa cheZimbabwe chiri muNebraska muno muAmerica. Kati nzwei hurukuro ya ituwa na Marvelous Mshanganya uyewe Studio 7 na Reverend Mudamba Nuki. Nje muna mato wavu uyu.
Inotenda mwari nema organizations wakabere kwa United States of America. Nema prayer lines. Saka kupera kwe gorerino muna November. Chaka iti end of year revival. Itaka angatiru kutenda mwari. Nekutichenge cha mshure mekunge cha sangana ni madambo tzikuwa. Kawanda zukuru kubudikiza nekufirwa kugara kwe dumu diaspora. Nezo upe nyu saka siana siana. Saka chaka iti a very successful end of year revival. Mukudaro chakaronga sakari kuti mukutanga kwe gore tuwe tinosanga na pamwe chete tichi namata kutande gore redu rwendo rwe kunamata mapira pamwe muchize zuru wanoti rwendo rwe mujecha mapira pamwe saka taone kuti isu se wanawe Zimbabwe wanawe ku Africa wari ku diaspora wanozi na Jeremiah muri kona matai muri korora na muri koitai zvose sekunge muri kunyika yekwenyu tiri kusimudza Jesu pamsoro soro mwari wedu pamsoro soro mwe mutsenari mutungamiri wedu tiri kubatana pamwe chete ndo pakabve pfungwa yedu kuti sekuti tirima prayer line tirima organization tadi kubatana pamwe chete tichinamata mwari wedu watichengeta kusvika pakadai isu ngei tiri pano nhasi zvinoroti tine donzo saka nevana wedu nemhuri dzedu nemaorganization nema prayer line vana weZimbabwe tichabatana muzoom tichinamata mwari mubeginning together revival
zvakakosha sei kuti vanhu vawanikwe vachirumbidza mwari pakutanga kwe nyanya ku diaspora kuno
ndingati kwese pane munhu wese angoripo kungopinda chete muna kugadzirira kutanga kupinda muna 2022 chinhu chakakosha shoko ramwari rinotitaurira kuti tangai kutsvaga umambo hwamwari nekururama kwahukwese zvimwe zvese zvotera hazvingaiti Miss Marvelous kuti titange gore tisina mwari nokuti mwari ndo wane bigger picture ndiwe mwari wane zviro zvese vanoziye mberi kwedu ndo vanotitungamirira saka zvakakoshesesa kuti tisimbisane pakunamata mukutanga kwegore munoziva kuti vanhu vanoite ma 10 days ekutanga kwegore kuparure gore kupinda mugore saka mberi kwedu mwari ari kutungamira asi isusu tabvire kuita yield tabvire kuita surrender kuna mwari kuti tititungamirirai tega hatikwanisi timu yedu iri kutaura nekuti tarisai mwari ari kuita zvinhu zvitsva zvinhu zvitsva zvipi zvavari kuita tingaziva sei zviri kuitwa namwari zvitsva zvavanoda kuita tisiri mwavari saka donzo redu ngerokuti tione zvamwari ari kuita tiri kufamba nawo
chirongwa chenyu ichi chinenge chiri kutanga nguvai uyezve vanenge vachida kupinda pachiri vanopinda sei
chirongwa chedu chichatanga musi wesa Sunday, January 2nd, 9 p.m. Eastern Time, 8 p.m. Central Time, 6 p.m. Pacific Time. Tinenge tiri kuramba tichishambadza, tichipema Zoom link edu. Last time, petaka ite end of year revival. It was very successful. Takaka tine kubatana kwakanaka vanhu vachitaurirwa vachiramba tichiadvertise. Saka tinokutenda nekuti matipori mukana wekuti tiwe tinoshambadza izvo mwari ari kuita munota America mukutanga kwegore 2022.
Avo vangu ari Reverend Eva Mudamba Nuki vachitaura na Marvelous Mshanganya uye we Studio 7 vari ku Nebraska muno mu America. Muchirongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana mchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko ku Studio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera regaichimbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu 32 vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Nengo yeMDC Alliance vamakomborero aruzivishe vobuditswa mujeri nhasi mushure memwedzi mipfumbamwe. Vabereki vakawanda munyika vochema chema nekuwedzerwa zvakanyanya kwemari yedzidzo. Tabata shuka kumagumo, echifungwa chedicha nasi. Anukonika enemparo, ndinwenyu, Blessing Zulu, ndiri Washington DC mchichi. Mwerari shakanaka wa tereri, ndukusi ya mchinzi kwa nauze, isindebele.
Soko izika tisenda bakufu.